Harare Gardens muchange mune mitambo yetsiva apo mabande ese gumi emuZimbabwe achange ari patafura achirwirwa. Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti vari kutarisira chaunga chinotyisa sezvo makundano aya ari kuitwa pasina mubhadharo kune veruzhinji.
Saka tiri kutarisira momo zhinji chauya nemhosva yekuti zvakare chakangonakira mutambo uyu ndekuti vanhu vese vanouya mahara, havabhadhari kana chidoko zvacho, vanouya mahara. It's a free for everyone.
Aka ndiko kekutanga muZimbabwe nemuAfrica yese kuti mabhande ese emunyika arwirwe munhandare imwe chete musi mumwe chete, mutambo mukuru uri uyo weheavyweight pakati paVincent Muziri naColin Nyamazizi. Mitambo iyi iri kusanganisirawo zvekare mabhande evanhukadzi sekutaura kwava Maumau.
Patient master kuvakadzi anorwa nazvikomborero danzwa over 10 rounds. Kuvarume zvakare tina Jeremiah Mere acharwa naTinashe Madzowana, kwozouya Enoch Musambudzi naTembani Mtsanga vari palight middleweight. Revai Madondo kuvasikana acharwa naTalent Nyagura. Cecilia Pitson kuvasikana zvekare acharwa naChiedza Khumakoma.
Zuva rimwe chetero Maorias achange ari munhandare yeState Des Martyrs muKinshasa kuDemocratic Republic of Congo mumutambo wavo wechitatu we-2019 Africa Cup of Nations. Maorias ari kutungamirwa naKnowledge Musona, uyezve mutambi weNottingham Forest Tendai Darikwa ari kutarisirwa kutambira nyika kekutanga mushure mekutambidzwa pasipoti yake yemuZimbabwe. Mashoko ari kubva kuDRC anoti vatambi vemuZimbabwe vari kufara zvikuru mushure mekubatwa zvakanaka munyika iyi. Nesvondo, mutambo mukuru wenhabvu weHarare Derby uri pakati peCapes United neDynamos muRufaro Stadium. Mutambo uyu wauya panguva iyo upenyu hweDimbare hwakamira netambo muPremier Soccer League, umo vari pachinzvimbo chezvikwata zvakatarisana nekubuda mugungano iri. Dynamos iri pachinhanho chegumi neshanu, chinzvimbo chinoita kuti itambe muDivision 1 mwaka unouya, ikatsakwira kubvapo panguva iyo Capes United iri pachinhanho chechishanu. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti panguva yeHarare Derby mamiriro kana matambiro anenge achiita zvikwata izvi mutambo uyu usati wasvika haana basa.
Aiwa, aiwa, inenge yarabva rabva, is not predicted by form. Inole kuti either win can tell the team than win.
Pakapedzira kusangana zvikwata izvi musi wa22 kubvumbi, Dynamos yakarohwa 1-0 apo Denver Mukamba akamuka chibhebhenenga achitambira maketekete, asi Mukamba ave kuDimbare kunyange hazvo asiri kutarisirwa kutamba nesvondo. Asi mutsigiri weDynamos vakatenda Makazu vanoti kunyange hazvo chikwata chavo chiri kutatarika paCapes United ndipo pavachasimukira.
Dynamos inotanga kusimukira paCapes kutarisira kuhwina. Pese patinotamba neCapes ndipo inotanga kusimukira, tanzwa nekuziva nekuti tanga tautarisira kuti hatitasimuke but paCapes pei tasimuka.
Asi vatadman gore dema avo vanotsigira maketekete vanoti chishuwiro chavo kuti madream machine akunde.
Aiwa, mutambo sezvo wakamira zvakanaka, asi inini sesapoti yeCapes United nachikuzodai Capes United yakafanga Dynamos.
Zvikwata izvi zviri kusangana mushure mekunge Dynamos yakarova Herentals 5-4 nemapenarity, Capes United ichibudisawo chapungu 4-3 nemapenarity zvekare muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.